Izvi zvakaziviswa negurukota rezvekuburiswa kwemashoko.
Amai Monica Mutsvangwa, avo vakati varairidzi nevadzidzi vese vemuzvikoro vanofanirwa kutevedzera chisungo chehurumende ichi sezvo chakanakira nyika yose. Mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vatsinhira mashoko amai Mutsvangwa vachiti hakuna mubereki anobvumirwa kunotora kana kushanyira mwana pazororo reIndependence.
Kutora vana hamukwanisi kundotora vana kana kundovavhizitira paIndependence Holiday. Nekuti tiri kuda kuedza kudzivirira kupararira kweCOVID-19. Ngatimbosiya vana vari muzvikoro varambe vachidzidza, vachiita catch up zvavasina kudzidza muna 2020 nemuna 2021. Munozovaona kana zvikoro zvichinge zvazovhara.
Amai Mutsvangwa vakati nekuda kweongororo yakasimba yeCOVID-19 iri kuitwa muzvikoro, kuputika kwedenda iri pachikoro cheSacred Heart kuUmzimwani kumaTebeleland South pakabatwa nechimbi-chimbi, uye pavadzidzi mazana maviri nemakumana nevasere nevarairidzi makumi matatu nevatatu vakaongororwa, zana negumi nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vakati vese ava vakachengetedzwa pachikoro pamwe nekudzimba dzavo pachishandiswa zvisungo zveWorld Health Organization nebazi rehutano zvekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Zvichitevera danho rehurumende iri, zvimwe zvikoro zvange zvakaronga kuti vabereki vashanyire vana vavo kupera kwesvondo rino zvaendesa zuva iri mberi, uyewo zvimwe zvaronga nzira dzekuti vabereki vaendese chikafu kuvana vavo muzvikoro izvi. Mukuru wesangano rinomirira makomiti evabereki vemuzvikoro kana kuti maschool development associations vabhani manokore vati vanotambira danho rehurumende vachiti denda reCOVID-19 richiripo.
Ngatiteererei zviri kutaurwa nehurumende. Ndahurumende inenge ichitaura inenge ine nyanzvi dzinenge dzichiona mafambiro ari kuita chirwere ichi, chiri kufamba sei uyezve chiri kubva mupi. Saka tinokurudzira vabere kuti ngatimboteerera zviri kutaurwa nehurumende zvakanyanyisa, totedza izvozvo timboona kuti tinobuda takaita sei.
Munyori musangano remachiremba anorwira kodzero dzevanhu Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakakosha chose mukudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Ndinoona seriri danho rinonge riri right in terms of controlling COVID-19, nekuti vana vanogona kunge vasine mainfection kuchikoro asi vasingaite yatoti asymptomatic infection, vasingaite masymptoms, vanokwanisa kuzonoparadzira kuvabereki. Uyezve vabereki vanogona kuendawo kuchikoro vakanopa vana vakaungana chirwere cheCOVID.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varairidzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Joe vaudza Studio 7 kuti zvekuti vadzidzi vasaenda kuzororo haisi nyaya, asi kuti vadzidzi, varairidzi nevashandi vemuzvikoro vavhenekwe kuitira kuti vaonekwe kuti havana COVID-19 here kana kuti kwete.
Chikurukuru chatinoona chekuti chinoda intervention yehurumende kuona kuti varairidzi vana vechikoro neinonzi ancillary staff vatestwa muzvikoro, nekuti chigore chakatekeshera muzvikoro imomo. Vanhu vari kupomerana, vanhu vakaenda kuzvikoro pasina atesta muzvikoro imomo. Ndo zvinhu zvikuru izvozvo. Zvekare chatinoona chimwe chinofanira kuti hurumende iite singwisingwi, kuona kuti ayo maclasses ane vana vakawandisa nemumahosteri mune vana vanogara sembudzi zvagadzirisa.
Vatiwo hurumende inofanira kubuda pachena kuti mari inoita $740 million yemuno yainoti yakapa kuzvikoro kuti idzivirire COVID-19 yakaenda kupi, nekuti haina kusvika muzvikoro. Asi vandorovaudza Studio 7 kuti bazi ravo riri kuedzana pese parinogona napo kutevedza zvisungo zveWorld Health Organization zvekudzivirira kupararira kweCOVID-19 muzvikoro.
Zvikoro zvedu hazvina COVID. Vanenge vari mumacommunities vaya ndo vanounza COVID. Isu ndosaka makaona hurumende yakarola out vaccination. Vaccination yatanga kumaticha, asi munoziva kuti hazvimanikidzwi. Maticha vanoda vaida kuvaccinatewa vakatovaccinatewa, vamwe vadomirira jebhu yechiviri. Saka zvese zviri mugwara kuti tidzivirire kupararira kweutachiwana hweCOVID-19.
Zvichakadai, amai Mutsvangwa vati huwandu hwevanhu vari kuenda kuzvipatara vachirwara neCOVID-19 hwadzikira, zvekuti zvimwe zvipatara zvakaita separi renyatwa zvavewo kutambira vamwe varwere izvo zvange zvambomira. Hurumende yakazivisa nezuro kuti huwandu hwevanhu vakabatwa neCOVID-19 munyika yose hwakanga hwave zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu nemakumi matatu 37,330 uyewo vanhu vakange vapora kusvika mukupera kwezuva ranezuro vakange vave zviuru makumi matatu nezvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevaviri 34,932 vanhu vafa nechirwere ichi vainge vasvika pachuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nevatatu 1,543 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Hurumende yakazivisa zvakare kuti vanhu zviuru mazana maviri negumi nezvisere nemazana mashanu negumi nevatanhatu 218,516 vainge vabayiwa nhomba yekutanga mukupera kwezuva nezuro. Zimbabwe iri kubaya vanhu nhomba mbiri dzekuchina dzesinopharm nesinovac idzo dzinonzi hadzisati dzapiwa chitambi neWorld Health Organization kuti dzishandiswe kuruzhinji rwevanhu mukudzivirira chirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iri kuwanawo nhomba kubva kuRussia neIndia kuitira kuti ikwanise kubaya vanhu mamiriyoni gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.